kuda kuti ndibatira nepamwe chete nevanhu veZimbabwe ndichivatsurira zviri kuitika kuno kuBritain zuva 31 July. Vana veZimbabwe vachange vachiratidzira kumuzinda weZimbabwe House kuLondon musi wa 31 July kuratidzira uku kwakarongwa nemaboka asina kwakamirira. Saka hazvina kurongwa nemusangano weMDC Alliance. Isu tiri kuenda kuratidziro sevana veZimbabwe as concerned citizens senyika yedu yeZimbabwe.
Zvii zviri kunyunyutwa nevana veZimbabwe zvaita kuti vapinde mumugwagwa?
Zvizhinji zviri kunyunyutwa nemhuri yeZimbabwe iri kuno kuBritain zvinosanganisira izvo kumbonyikidzwa kuri kuita vana veZimbabwe. Tiri kuti isisi hurumende inofanira kunge ichiremekedza kodzero dzevanhu. Tiri kuziva zvakare kuti 31 July izuva rakatarwa nemapoka akati wandei muZimbabwe kuti vange vachiratidzira kunyunyuta kwavo nezviri kuitwa nehurumende zvinosanganisira uori umbimbindoga. Zvakare tiri kuona kuti ikonomi yeZimbabwe yaenda kumawere. Saka takaona zvakakodzera kuti isusu vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kunaNamibia, South Africa, kuAsia vachange vachiratidzira musi wa 31 July.
Tinoona kuti muri kuronga kuratidzira iyo nguva ino yeCOVID-19 nyika dzakawanda dzichirambidza kuungana kwevanhu. Matanho api amuri kutora mukuchengetedza kana kudzivirira vanhu kutapurirana chirwere ichi?
Takataura nehurumende tikabvumirwa. Saka tiri kunoratidzira zviri pamutemo. Takabvumirwa nehurumende zvakare nemapurisa ekuno kuBritain. Tichange tichichengetedza utsanana. Zvakare tichachengetedza kunge takapatsanurana yatoti social distancing patinonga tichiratidzira. Zvakare tinonga takapfeka zvitomu kana kuti maface mask kuti tidzivirire chirwere cheCOVID-19.